tinoga mchirene mufaro mchirongwa chedu upenyu wedu umwe tino taarifa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndimi wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvekuratidzira kwakaitwa nenhengo dzesangano reInternational Cross Border Traders Association pamiganhu yeZimbabwe nedzimwe nyika vachinyunyuta nekwavanoti kushungurudzwa kuri kuitwa vafambi nevashandi vehurumende vakaita seZimra nemapurisa pamwe nemauto. Muhurukuro yedu tine mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDenis Juru. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vaJuru.
Ndotenda mukoma Jonga.
VaJuru, takaona musi wekupemberera zuva reIndependence imi nenhengo dzenyu muchienda pamuganho weBait Bridge nemimwe miganho muchiratidzira. Mungatiudza kuti zvii zvamaiitira izvi?
Hongu, pane dambudziko riri kuitika kuZimbabwe rekuti kana uri panzvimbo dzinoyambukwa yanonzi mabhodha kuti upinde muZimbabwe pari kushungurudzwa vafambi vangave vanenge vachienda kunotenga kana kutengesa kana vangave vanhu havo vanenge vangozvifambira havo vachibva kunze kwenyika kungave kusouth africa kungave kuzambia kungave kumozambique kana kubotswana vari kusechwa zvakapetwa zvakanyanyisisa zvekuti munhu anosechwa nezimura agosechwa neinonzi polisi inonzi border control agosechwa nemaCID achipirisechwa zvisingaperi kana ari mabhazi mabhazi ari kutoitwa inonzi research yekuti bhazi rasechwa rasainirwa kunzi rasechwa panouya mumwe angave vaye vanoita zvamakamera kana pari paBait Bridge vangave veborder control voti tinoda kumbosecha bhazi renyu zvekare zvinhu ngazvidzikiswe patsva zvinhu zvinodzikiswa zvekare patsva zvotanga kusechwa. Asi paongororo yedu yatakaita isusu takaona kuti zvoni inyaya yehuri ndo iri kunyanya kukonzeresa kuti vanhu vange vachiti tiva kusechai zvakapetwa kudarika kairi kana katatu. Saka isusu takanyorera tsamba kuhurumende tichivazivisa kuti zvoni tiri kuchema nenyaya yezviri kuitika pamiganhu yekuti musecurity anofanira kunge achichengetedza nzvimbo ari kubvunza vanhu mapassports nenyaya yehuri kuda kuti bedzi atsvage kana anye avechaona chinenge chisina kutitwaza kuti adhizwe.
Saka kuratidzira kwamakaitoko vaJuru kune zvakwakaburitsa here?
Hongu, takatambira nhare dzavari muhurumende vachitaura kuti tinokumbira kuti mutinyorere zvakare zvichemo zvenyu zviuye nenzira yakanaka tikone kuti tinokwanisa kuzvigadzisa nenzira ipi uye pakara iri nyaya yediaspora vote vakati zvoni pane mutongo wakamirira kuti uturwe nedare vakati dai mamirira mutongo iwoyo tinzwe kuti unenge uchiti chii uye nyaya yekusetwa kwevanhu inyaya yatichagadzirisa sekuti dzimwe nguva zvino zvisina kusvika munzeve dzedu uye isusu sehurumende tinenge taisa maroad block iwayo tisina kuaisira kuti paitwe hora asi tinenge toaisira kuti vanhu vanenge vachisimagura zvinhu vange vachibatwa vasina kudarika nezvinhu izvozvo.
Asi tinoonawo zvakare vaJuru kuti pamiganhu ipapa pane paakuitwawo huori hwakanyanyisa kwazvo. Chinhu chakaipa here? Nokuti ndimi zvakare maichema kuti pari kuwanda huori.
Hongu, chinhu chakanaka asi dambudziko guru raitika nderekuti tingati vakwenya nechisi nekuti vavari kutuma kuti vapedze huori ndoo vatoora kudarika huori wagara huripo. Saka nyaya iripo ndeyekuti munhu akabvisa mari yake bhazi haritosechwa harisechwe bhazi zvinongodzikiswa zvinhu zvinongonzi vaindwai zvobva zvadzosorwa pakare. Saka inyaya yehuori yaakutotuma ivo vari kusecha mabhazi kakawanda kakawanda kuti vaseche havachisiri kusechera kuti vapedze huori nekuti dai zvichigona ngavauye vese pamwe chete CID ngaiuye apa veborder control ngavauye apa zimura ngaiuye apa voti raiti varume naro bhazi ngatiendei naro tesi kamwe chete vongoita zvinhu zvavo kamwe chete vari pamwe chete pane kuti uyu anouya ega uyu ouya ega uyu ouya ega inyaya yekuda kuita huori mumwe nemumwe akazvimirira ega achiita huori pasina mumwe. Isu tiri kuti kana vachinge vachida kuseenzera hurumende vachiseenza nemazvo ngavauye pamwe chete. Saka huori unofanira kumira sekuti vese kusouth african side nekuzimbabwe side vane kakaorero kavo kakasiyana.
Aiwa, tinotenda vaJuru kuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu onekai zvenyu vateereri.
Tinotenda mukoma Jonga, muve neusiku hwakanaka.
Manga makateerera kuna va Dennis Juru vanove mutungamiri wesangano re vanotengesa kunze kwenyika re International Cross Border Traders Association muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuoneka ine mufaro ndimi wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC.